Ini ndini Jonga Kandemiri nchitire zvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi China Gunyana 3 2015. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nhasi raita musangano nechikwata chenyanzvi dzekuWorld Bank dziri kushanya muZimbabwe vachizeya nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzedzidzo munyika. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai votaura nezvemaonero avo panyaya yekugadzirisa zvinhu munyika. Mutungamiri webato rezapo vaDumiso Dabengwa vanoti hurumende yeZANU PF yakundikana kutonga nekudaro inofanira kuita hurumende yemubatanidzwa nevamwe. Sangano reZimbabwe Peace Project runoti vanhu vanotengesa mumigwagwa vanopfuura zviuru zana nemazana manomwe vakaburitswa mumigwagwa yemaguta. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable apo tiri kutarisa mashoko ekuti utachiwana weHIV AIDS wakwira muvanhu vanoita zvechipfambi.